mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 2 June 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuruka kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoti rave kudzosera zvipembere musango reGonare Zhou. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe 1599 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu kuBulawayo nekuHarare neZuro. Vanhu makumi matatu nevanomwe 37 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe neZuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matanhatu zvine makumi manomwe nezvisere nevatatu 678,003. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevasere 38,998. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana matanhatu ane makumi maviri nevana 36,624. Sangano remubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuronga kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Izvi zvinotevera danho rakatova nesangano iri nemuvhuro zvondirapera rekunyorera sachigaro wePublic Service Commission tsamba richida kuti vapindire mugakava riri pakati pevashandi panyaya yekuti vasangane pasi peNational Joint Negotiating Council kuti vapedze kuzeya nyaya dzemihoro. Mugwaro rakaenda kuna sachigaro wePublic Service Commission iri vashandi vari kuti kana bazi iri rikatadza kugadzirisa nyaya iyi nekukasika vashandi vachasara vasina imwe nzira kunze kwekuenda kuparamende nezvinyunyuto zvavo. Kana komiti yeparamende iyi ikatadza kugadzirisa nyaya iyi vashandi vachatora matanho ekuenda kusangano revashandi pasi rose reInternational Labour Organization. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuPublic Service Commission asi gurukota rezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima vakaudza Studio 7 mazuva apera aya kuti hurumende ine chidokwa-dokwa chekugadzirisa zvichemo zvevashandi vayo. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu avo vanoti sezvo papera svondo vasati vanzwa kubva kuPublic Service Commission havachina chimwe chekuita kunze kwokuenda kukomiti yeparamende kuti ipindire.
Chichiteera musangano watakaita musi wokutanga wakupfumbi usina chawakabudisa, takaona kuti pari zvino vashandi vehurumende vakangogarira kuresembo vachingotarisa kuti hurumende ichadzoka kwatiri tozoita musangano wechitatu. Pari zvino tangoita musangano muviri asi pamutemo tofange taita musangano mitatu. Saka musangano watakaita muso kutanga wakupumbi auna so wakabudisa. Uya atinaunge chawiri nara. Kunyangu shuashu hurumendi ya kazendra mbiri ino kupadira washandi marizozo. Saka yasa kwa wakuti danu rangara kafani ya pakutanga. Kunyora tamba kumukuru aruna nesu washandi hurumendi ya kutoti chairman. We Public Service Commission. Chiva uza kunyunyuta no kutambutika kurukuita washandi hurumendi. Izo shataka unakutirinu wa hilo dano lukutanga raka kutira. Nuku basi visa wakuti chaita sila kutinu basi nge machipindi la mukati menya ya hizi. So kutinu watinu shita masho huu lindu kwa lari.
Taka unaumu gwarura maka nyore la kuna sachi garawe Public Service Commission mwichi wimbisa kutimuruku zende sanyai ku committee paramende ilona nesho wa shandine mabasa pamwene ku International Labor Organization. Raka mira sei.
Kana zishinge sharamba. Takaba wezo osu nzira, zetia zofamba nazo, hatina kuda kutitite sakawa nzika, asaka waza kutitichange tizo unyora kudarele paramende, luna nesukushanda kwa ashanzo urumende. Kana chitine zwaramba wekuku, chia zine chinyora kudarele pasirosi, the International Labor Organization, kutinuna zetu zika ziriswe. Asisho kutarisira kuti, urumende icha uda kuti, chine kuziri kuti uungurure, mashandri iwa shandri wayo. Nyoro yao kutukara kwa wakubandu tziki. Parishino, hapana chatisha pa kurumende, haisa chatisha pa minduru. Chakatakango milia kutone kutishondo, kana lichingira kwana, pasi na minduru ya uya, dupe chatangashi kuwezira mafuta mbiri kutitende patande lote vera.
Ko zvese zvakakundikana zveku Public Service Commission, Committee Paramende, pamwene ku International Labor Organization kwa ALO, mata na hapa ya munozotora sewa shandi.
Kana ili nyeye matano, inoofa, pane sinenge zabuda kwenye kwenye tanyorira. Chakafarana kutoto kutitende kupara mendi zaafa, nukuti kukuruku wata ili chairman weku komisheni, wawana kwenye batu pindura. Kana tika endo kupara mendi, tika wano wawasina kutipindura, kwa kutakwa endo wapada na weku IEO, saka wana kutimatano, ose anenge achiva, pane nshimbo yeke yeke tenge tashika, ne mindiru inenge ichuya. Asi isusu, tinetari siru ya kanyanya ya kuti, urumende iko zino, ya kazu yasa kuungorora, ikawona kuti, vashandi vayo, wanafarangi vachisumu zikuwa makariro au. Saka chetia kutotari siru, niche kutoti, urumende tifata mbushika kwese ikoku, ichangi ya tudezi na musangano wechi tatu, uwe wechita garapasi, tuungorora, tunzisi sana, kutitinge tiwana muhuru inotenga, ya taka garatama uzo kuti, gava tipe muhuru inotenga, ya taka ngatiwana, mugwera 2018.
Abo vange vari mutevedzeri wemunyori mukuru weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions va Gibson Mushangu vari parunare kuHarare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Utauriri we Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vachinashe farao vanoti sangano ravo raita zvose zvinodiwa kuona kuti zvipembere zvadzoserwa musango rekugona rezhou sezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Vanoti vanoda kuti zvipembere izvi nedzimwe mhuka zvisimudzirewo magariro evanhu vari pedyo nemasango ane mhuka idzi. Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vaMnangagwa vakati zvakaitwa neZimbabwe zvekuchengeta zvipembere izvo zvainge zvasvika pedyo nokupedzwa zvose musango nevanozvima zvisiri pamutemo chishamiso chaicho uye zvinodadisa muurongwa hwekuchengetedza mhuka. Nyanga dzezvipembere dzinowanzodiwa nevanhu vekunyika dzekuAsia sezvo dzichinzi dzinorapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Vafarao vanoti Zimbabwe yava nezvipembere zvinodarika chiuru chimwe chete zvichichengetwa musiri mumasango senzira yekuzvichengetedza. Zimbabwe iri pachidano cheChina panyaya yezvipembere kubva kuSouth Africa, Namibia neKenya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vafarao.
Asi tinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka nezviwanikwa reParks and Wildlife Management Authority. Makore mashoma apfuura rakaita chibvumirano neFrankfurt Zoological Society yekuGermany kuona kuti tingabatsirane sei kuchengetedza Gonare Joe National Park ino rinowa park yedu hombe chipiri kubva kuwange National Park. Saka zvimwe zvese zvinoonekwa nezvekuti mukadzi wande mugonare zvou pachengetedzeke kuti kusaite vanovhima zvisiri pamutemo zvese izvo zvakaitwa mumakore apfuura. So pari zvino taapachidanho chekuti tikwanise kuunza futi zvakare zvipembere mugonare zvou.
Zvipembere izvi zviri kubva kupi chaizvo?
Zvipembere izvi zviri kubva kune mamwe mapaka akaita semalilangwe, Bobby nemamwe akadaro. Asi kuchengetedzwa kwazvo kuri panhanho yepamusoro nekuti vazhinji vanoona nezvechenedzo mukati pamwe vanowedzerwa vachiona kuti zvipembere zvedu zvinge zvakachengetedzeka.
Saka zvirongwa zvenyu zvakangonangana nekuchengetedza zvipembere chete here zvakanyanya?
Hatisi kutarisa chete nyaya yezvipembere, tasaona nyaya kana nyaya yenzou chaiyo. Mukatarisa mugore 1994 takanga tine nzou dzingangoita idzo 4,000 asi pari zvino taane nzou dzinodarika 13,000 kuita kuratidza kuti tiri kuchengetedza zviwanikwa zvedu. Asi chinoramba chichitinetsa kuti zviwanikwa zvedu pazvinozvichengetedza vagari vanofanirwa kuti vawanewo chouviri. Saka zvipembere zvichange zvichizodzoserwa zvakare mugonare zvou nekufamba kwenguva.
Mutauriri weZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority vati Nashe Farao vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari pane zvowanikwa reCenter for Natural Resource Government vaFarai Maguhu, avo vanoti vanogara pedyo nemasango emhuka havana zvizhinji zvavari kuwana.
Blessing, vanhu vari kugara munzvimbo dzakakomberedza maNational Park vane dambudziko guru. Ndingati kugara kwavo pedyo nemaNational Park kuri kutowedzera urombo kushupika kwemacommunities iwavo, nekuti hapana chavari kuvana chinobatika chiri kubva pakuchengetedzwa kwemhuka kunze kwenyama yavanopiwa kamwe pagore nzou dzinenge dzaurayiwa nematrophy hunters.
Ko, hapana ubudiriro iri kuuya here munharaunda?
Tichitarisa budiriro yenzvimbo hapana chavari kuwana, uyewo zvekare vane matambudziko avanosangana nawo asingasanganikwe nawo nemamwe macommunities ari kure nemaNational Park. Atinoti isusu gakava riri pakati pevanhu nemhuka dzesango. Mhuka dzesango dzinouya kuzodya zvipfuyo zvavo, dzinouya kuzodya zvirimwa zvavo. At the same time vakada kuti vauraye mhuka idzodzo vanosungwa kunzi maparamhosva yekuuraya mhuka dzinochengetedzwa nemutemo. Saka vane dambudziko guru vanhu vakakomberedza maNational Park.
Pangaitwa sei kugadzirisa dambudziko iri?
Zvaifanira kuti hurumende itarisise nyaya iyoyo kutiwo mabenefits etourism akwanisewo kutangira panzvimbo idzodzo dziri pedyo nemaNational Park.
Ko, dambudziko rekuti vamwe vanorasikirwawo neupenyu rakamira sei?
Pane dambudziko rekufa kwevanhu vari kutsikwa tsikwa nenzou, vanourayiwa nedzimwewo mhuka dzakaita semabuffalo, vanokuvara zvokuti vanoremara kuupenyu hwese. Hapana compensation inopiwa mhuri idzodzo kana kuti yavruyamuro runopiwa vanenge varemadzwa nemhuka dzesango, ukuti upenyu hwake hwese atoremara, achakwanisa kuita zvaaikwanisa kuita. Hatisi kuona vanhu ivavo vachibatsirwa vachipiwa compensation yekuti upenyu hwake hwese pasara ipapo anenge achipiwawo mari nehurumende kana kuti neNational Park yekuti iye nemhuri yake vabatsirikana.
Tichitarisa makuriro akaita gonare zvou, munoona here zvipembere izvi zvichikwanisa kuti zvinyatsogara zvisingavhimwe zvisiri pamutemo?
Hatingadi kuvamhanyira mberi. Vanokwanisa kunge vainewo zvavari kuziva uye zvavaita zvinovapa chivimbo chekuti zvipembere zvinenge zvakachengetedzwa. Asi tichitarisawo department reNational Park tinoona kuti idepartment risina zvikwanisiro zvakakwana.
Munorevei?
Havasi kuwana mari kubva kutreasury. Vatingati ibazi rakazvimirira rega Ende nekuda kwe maproblems akaita se COVID ari kuita kuti vashanyi vaite vashoma kupinda munyika. Zvinoreva kuti mari iri kuwanikwa ne Department of National Parks ishoma zvikuru. Saka ma game wardens kuti vakwanisewo kuita basa ravo zvakanaka vanenge vachida mari vanenge vachida ma weapons ekuti vanenge vachida motokari vanenge vachida mafuta ekufambisa nezvinhu zvakawanda zvinoita kuti mhuka dzesango dzichengetedzwe. Saka ndinofunga kuti nguva yavafunga kuti vazviite handiyo nechikonzero chekuti Department of National Parks iko zvinezvi harina mari yakakwana yekuti riite basa sezvavanofanira kunge vachiita.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vari pane zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu. Chombo tarisa ziri mumapepa nao anasi. ZBC News inoti gurukota rezvemari vapfurinwe vachaparura budget repakati pegore kana kuti 2021 midterm budget mwedzi unouya. Vemabhizimisi vane tarisiro yekuti zvichemo zvavo zvichanzwikwa mubudget iri. Kuroneko, rine nyaya ya gweta ane mukurumbira mublawayo va Norman Paterson vakazviuraya nekuti mumba mavo nezuro masikati. Mutauriri wemapurisa mudunhu reblawayo, Inspector Abednego Nyuve, vati mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Rumeka, zvinozvauda kuti shinge. Dango tizvozvi tivote tese ngati register yekuvota. Tichari kumaruva uko. Maruzevo vana mai vabereka nambuya, musachidzirwe. Zvatinongoita kumatowns umu, ndozvamunofanira kungoita. Tivazive kuti pane opposition, MDC Alliance yavachamisa. Ndoi ruda kutopinda panyanga. Ende ndoitori panyanga nekuti vakatovabirira. Saka musambochidzirwa, onaika zvinongoitwa machifu anongopiwa motika. Anopiwa mbeu mahara, imi muchingoti pamberi nezano, pasina chamunowana. Dai zvinhu zvichingopiwa kazvichienderana, kana mumwe achipiwawo mahara kumareserva kumaruwa, mumwe neumwe ngowanawo mahara. Kwete kuti machifu ndo anongokwana chete, mhuri dzavo dzichingobudirira chete, sezvinongoita mhuri yakwamunangagwa. Ngationei kuti tachinja zvinhu tega isu, tikaramba takanyarara, tichingochidzirwa, muchingotya vabereki, hapana kwamunosvika. Handei tinovhota tese, vhoti yako iri mumwoyo mako, hapana anenge achikuona, hakuna zvokunzi hanzi kamera kana kuti peni yawapiwa ine kamera inenge uchionekwa. Isai X pamunoda imi, zvachidzirwe kana.
Vanhu vanotaura ndivamuroi, ndivamuroi, tinopa kutenda, aiwa, Studio 7 nenhau dzamunotipa. Achova mapiritsi awa, tichatogona kutorara tisina kunzwa Studio 7. Chokwadi chizere chezvine zvichiitika kumusha kwedu. Asi hangu mashoko angu aripo hangu pakuti ndimboudzavo zvangu uyo mukuru anonzi Mugwadi uyo. Aiwa baba ava vana mashoko anovaka, vana mashoko echikuru, havana mashoko anovake nyika, havana mashoko anoratidza kuti ipolitician. Saka hai ndanga ndichingoti mungovaudzavo zvenyu kuti aiwa ngavaitewo semunhu mukuru, ngavasatitorawo vanhu vari kudiaspora sokuti tiri vanhu vasingazivi zvavanoita. Tinotovawo vanhu vanotovawo nemadhigiri kutodarika ivo zvavanazvo. Kuva kunoku hakusi kuda kwedu, asi kuti kutotambudzwa nepati yavo iyo iri kutadza kutungamirirai.
Pamzuri pamzuri. Obeti Yesu Joseph. Wanaukuma Jonga. Wana Blessing Zulu. Wanaukuma Wande. Nukutenda ni basa kura mnu ita. Mashamara Pastor Joseph. Nindolo utawara wani pamzuri pa mpadi. Mpadi kana chila ramari mpati maki. Angura ramaka nyarara. Asara ramachituka. Atina kwa kuna kusafuza mwambi. Mzimbao kumati ya mzemo. Kuna wanawa kazi nisakudarika iwa. Acha wana mabasa, wana mabasa. Dewa uwa ntura wa chupesu karumi. Mwaminisu alimu. Tuna uta wala masoko adi. Tuzi wati amina kwa makarele kira wa familia yu studi sefe. Asinu tina kwa zite kutiyo wani kwa katerira. Washi wa sotingi tistawa. Nyaya wa rukura amba kutimala wa hindi kumulandi kire. Kwa muna kwa nisa makura hake kuna kumulandi kire. Kwa nzira mbaori ipokusikira inda tonga. Ugoita soka ita, pana tunde iti. Yes, ni zimuda mfukunira mkabi wadi. Kana wangu wariba mpu wangu ndekuro ya mkawana na mwe. Mfukunira wadi. Tasa wa ya karamba kui bakiru. Saya zizi ya kuti maira mti ya kunubashi tunasaki. Mwishi dizi tunajimuranda. Kuna mura kumfukunira mura kuhone mkazi. Hapana hapa kresa rambaye. Ama zarupa trambaye. Iwa ngao ya wafukunure. Kawa uwewa na mna ngakwa. Sumpa una hidi ndia. Iwa ngasi zukuri za futi.
Izo zange zili pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kunyange hazvo kupararira kwechirwere cheCovid-19 kwadzika zvekuti makambani mazhinji muAmerica ave kuzarura misuo yavo. Makambani mazhinji aya ari kuti vanhu havasi kuuya kuzotsvaka mabasa ave kumuka mumakambani mazhinji. Bato rinopikisa muAmerica reRepublican Party rinoshora hurumende yava Joe Biden richiti hurumende haifaniri kupa vanhu mari yerubatsiro yakawanda. Kuti vanhu vasanetseka zvakanyanya panguva yeCovid-19, hurumende yakauya nechirongwa chekupa vanhu mari yekuvabatsira ichitizve ichapa avo vakarasikirwa nemabasa avo mari inoita madhora $300 pasvondo kusvika kupera kwegore. Vebato reRepublican Party vanoti izvi ndizvo zvave kukonzera kuti vanhu varege kutsvaga mabasa sezvo hurumende ichivapa mari zhinji vagere mudzimba dzavo kupfuura yavanowana kana vachishanda. Vepabhizimisi vari kuti vanhu havasi kuuya kuzopinda mabasa aripo nekuti vari kuwana mari zhinji vasingashandi. Hurumende yavaBiden inoti hazvigoni kuregera kubatsira vanhu vachiti rubatsiro ruzhinji urwu ruchamiswa mumwedzi waGunyana kana kuti September gore rino. Pari zvino vamwe vemabhizimisi vanoti vane mabasa mazhinji asi vari kushaya vashandi. Asi vanongorora zvematongero enyika vari mudzidzi paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vanoti kunyange hazvo mabasa ari kutaurwa akasiyana siyana, vanotambira mari iri pasi pasi vari kuwana mari vari kumba inopfuura yavanowana kana vakashanda. VaManduna vanoti chimwe chinokonzera kuti vanhu vasamanyira mabasa ave kutanga kuwanikwa aya ndechekuti anenge ave kushanda haachapiwi rubatsiro nehurumende.
Ndingati vemaRepublican vagara pozishini yavo ndeyekupikisana nekuti vanhu vawane rubatsiro rwakawanda kubva kuhurumende. Vanoti vanoda hurumende diki isingapi mabenefits ewelfare akawanda kuruzhinji, vachiti ruzhinji rinofanira kushandira. Saka ipapa pacovid apa hurumende yange yapa mari ndofunga inopfuura $6 trillion yemadhora kuvanhu kuti vabatsirike, sezvo vanhu vasi vasingari mabasa. Saka maRepublican vari kuti ivo vanhu ngavatidzokera kumabasa. Mari idimburwe nekuti vakaramba vachipa vanhu vairi kuita kuti kukonzera kuti vanhu vasade kudzokera kumabasa.
icho kwadi here kuti mabasa azere asi vanhu havasati vada kuatora.
Ningati zvonetsa kunyatso wisa kuti chii chiri kuitika, nokuti kune rimwe divi vanhu vari kuti vari kutsvaga mabasa asi vari kushaya mabasa. Kune rimwe divi makamba ari kuti vari kuisa maadvert vachitsvaga vanhu vanga vanoita zvemarestauranti nezvitoro asi vari kushaya vanhu. Saka zvonetsa kuti wisa kuti chokwadi chiri pai, iyo hurumende musono yakabudisa report yemabasa avanobudisa nemwedzi nemwedzi kuti vatadza kuti kwagadzirwa kwabuda mabasa mangani. Boga vakatenda kuti mabasa avaifungidzira kuti achabuda 1 million zvakakona. Saka kubva ipapo takaona kuti mabasa acho haasi kunyanya kubuda zvavaifungidzira. Zvenge kudzoka kweikonomi kuri kutora nguva.
Ichokwadi here kuti munhu ari kumba asingashandi ari kupiwa mari yakawanda kupfuura yaanogona kutambira kana achienda kubasa?
Kune vamwe vanoti mari yavari kuwana vaya vakagara vaitambira mari shoma shoma vanoti minimum wage kuno. Vanhu vakadaro mari yavari kuwana yemastimulus inogona kupfuura yavaiwana pavaishanda. Asi tinoziva kuti mastimulus iwayo ari kuenda achiderera, amwe acho vatobvisa kune mamwe mastates. Saka kazhinji kataa kuona ndechekuti vanhu vari pamastimulus vachiri kumba fanika vazhinji vane vana vanofanira kuve vari kuzvikoro, asi zvimwe zvikoro zvakavhara kana kuti hazvina kuhasati zvakuvhura mumazuva ose pasvondo. Vanhu vakadaro vakuona kuti mari yavari kuwana yemastimulus ishoma pane yavaiwana kumabasa. Asi dambudziko nderekuti difference iripo kuti udzokere kubasa neyavaiwana kusimulus ishoma futi. Saka unenge uri panguva yakaoma kutizoti odzokera kubasa here, asi mari yavo chaunotambira haina kunyanya kuwanda kune yavaitambira wakagara pamba.
Kuvaivo vanoshandirwa kana kuti maemployers vanotii nenyaya iyi?
Maemployer vakange vakapiwa mari nehurumende yemapero protection, dzimwe mariwo dzekubatsira mabhizinesi avo panguva yavanga vakavhara kuti varambe vakavhura, vamwe vacho vakwanisa kubhadharawo masalari. Saka vamwe vari kuti vari kushaya vanhu sekutaura kwandaita, asi vamwe vari kuti vakwanisa kuvhura. Zvinoenda nekusiyana nemaindastry semaonero angu. Kune mamwe maindastry asina kutombovhara fanika vemasupermarket kudaro daro, vamwewo vakavharwa vakutondo vari kukanganiswa kuti vakwanisa kunyatsokuvhura. Saka kune maindastry kune mabasa avari kutsvaga fanika vekudraivha marori ava, vanhu vari kutsvaga vanhu, pane mashati akawanda kumabasa euteaching, maticha vari kutsvaga sereki nekuti vamwe vakada vasi kutsvagira mabasa. Saka zvongoendawo neindastry yacho semaonero angu kuti kune mashoteji here kana kuti mabasa ari kunonoka kudzoka.
Iro rubatsiro ruri kupiwa vanhu urwu nehurumende runopera rini?
Pane rubatsiro ruri kubva kufederal government, pane rubatsiro ruri kubva kumastates akasiyana siyana. Zvatiri kuona ndezvekuti mastates anotongwa neavo vemarepublican ndo vanenge vari kukurumidza kubvisa rubatsiro urwu. Vatiti vari kuda kuti vanhu vadzoke kubasa, vamwe havasi kubvisa ese, vari kudzikisa mari dzacho. Saka mazuva acho ekuti runopera rini, vamwe vari kupera muna June umu, pakupera kwaJune rubatsiro rwacho atleast inohwenedzikira mari yacho. Ndofunga pakupera kwegore tetaona vazhinji mastimulus anenge apera.
Avo vange vari vanongorora zvematongerwo enyika vari mudzidzi paHoward University muWashington DC vaCalvin Manduna vari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rave kuronga kuenda kukomiti yeparamende inoona nezvavashandi nemabasa zvichitevera kusatirimuka kwehurumende pazvichemo zvevashandi vayo. Sangano reZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority rinoti rave kudzosera zvipembere musango regona rezhou. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve zvimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.